Muzvare Roslyn Ncube vanoti vakazvarwa vaine chipo chekugadzira nekusona mbatya zvekuti pavaikura vaiti vakatengerwa zvipfeko nevabereki vavo vaipedzisira vachinja zvipfeko izvi vogadzira zvavo zvavanoda. Muzvare Ncube avo vave nebhizimisi rokusona mbatya kusanganisira dzinopfekwa nevamwe vanhu vane mukurumbira vanoti vakazodzidzira havo zvokusona mbatya pane imwe nguva asi vanoti vanoimba nechavanoti chipo chekuzvarwa nacho.
Ndiri kuita nezvedesigning. I'm very passionate about designing. Ndirikusona hembe dzakanaka, ndirikudesignira ma celebrities, ndirikufekedza vanhu kuma video shoots avo, ndova designira. Kana vechienda kuma shows then whatsoever, ndova designira nhumbi dzavo. You can come, I can also design for you. Ndokufekedza ne body shape yako to discuss kuti wewe unofanira kufeka nhumbi dzakaita sei.
Muzvare Ncube ndemumwe wemadzimai makumi matatu vanobva kuchamhembe kwenyika vari kudzidziswa zvakasiyana-siyana pamusoro pebhizimisi pasi pechirongwa chesangano reprofessional women, women executives and business women's forum kana kuti ProWeb. Vanoti kusvika pari zvino vadzidza zvakawanda pamusoro pezvekuve mubhizimisi kusanganisira zvimwe zvinhu zvavaisakoshesa zvakadai sekuti mari inochengetedzwa sei.
I was just randomly doing it. I didn't even kuziva kuti ndofanira kuisa mari mubhengi. Ndikauya kuProWeb. ProWeb akandidzidzisa kuti mari yako you have to separate it. Munoisa mubhengi yebusiness separate account. Usanguzosanganisa because you end up not knowing zvaunoita zvebusiness rako. Takadzidziswa even kunyora business plan. It was a hectic moment. Asi ndinoda kuvatenda zvikuru nekuti I never thought kuti ndinganyora business plan 20 pages. Ndichitaura nezve business rangu, ndichiita market research, ndichifind out kuti market yangu ndevapi vandinosonera, vandinoda kuti vatenge kwandiri. First ndanga ndichingotengesa chete, asi ndanisingazive kuti I have to have a niche market, ndanisingazive.
Amai Adelaide Muchetu ndemumwe wemadzimai ari kudzidziswawo nezvebhizimisi pasi pechirongwa cheProWeb. Amai Muchetu anoti vave nemakore akati kuti vachiita basa rekuronga ungano dzakaita semichato kana ndufu zvinozivikanwa muchirungu kunzi event management. Vanotiwo kuvekwawo muchirongwa chekudzidziswa zvebhizimisi kuri kuvabatsira zvikuru.
Kuevent management isusu tinenge tichiona nezvekugadzirisa mafunction, ingave muchato, ingave nhamo, tinenge tichiedza kuti zvinhu zvese zvive neorder. Mazuva ano munongoonawo kwaane maorganizations anoona kuti vanhu vavigwa zvakanaka, isu tobva tabatana navo tichiona kuti kuchikafu, kuorganiza kubva pakutanga kwenhamo kusvika pakupera kwayo zvinhu zviri kuitwa zvakanaka. Pamuchato iyezve tinongoita izvozvo futi, tinobatsirana nevachati kuvatsvagira nzvimbo yekuti vasanganidzwe zvinoenderanawo nehomwe yavo. Saka ProWeb iyi yandibatsira kuti ndigonewo kana kuzvimaketa kuti ndizive kuti marketing plan yakakosha chii iyezve ndinoironga sei. Neaccounting ndandisina basa nezvekuaccounts, ndaingoti chero mari yapinda. Asi iye zvino ndakunzwisisa kuti kune anonzi macash flows, kune anonzi mafinancial plans.
Amai Moira Ngaru ndiwo mukuru mukuru wesangano reProWeb. Amai Ngaru vanoti sangano ravo rakatanga kudzidzisa vanhu kadzi zvakasiyana-siyana mune zvemabhizimisi mugore ra2015 mushure mekuona kukosha kwemabasa anoitwa nemadzimai. Pagore rega rega sangano reProWeb rinodzidzisa madzimai makumi matanhatu kubva kunzvimbo dzakasiyana-siyana munyika, uye zvidzidzo izvo zvinoitwa kamwe chete pavhiki mukati memwedzi miviri kusvika gore rapera. Amai Ngaru anoti madzimai aya anosarudzwa zvichienderana nepfungwa dzavainadzo dzemabhizimisi avo, uye vanobhadhara mari shoma kuitira kuti vave muchirongwa ichi.
Kana tatarisana nekudzidzisana kudai izvi, tinosangana todzidziswa vodzokera kumabasa kwemabhizinisi kwavo, kunoedza kuita zvese zvavanenge vadzidza zviya. Kana vazviita vodzoka zvakare, toona kuti tiwandudze zvakare kutrena kuya tichienderera mberi. Tiri kuona kuti zviri kubatsira madzimai izvi zvakanyanyisa. Tinotiwo nemamadzimai akatowana maawards yekuti vaakugona kurana mabhizinesi avo. Tine mudzimai umwe akatowana award yeZNCC. Tine madzimai ezvino vaakutogona kunoshambadza kunze kwenyika. Tine madzimai ezvino vari kutaura kuti vaakugona kubata mabhizinesi avo zvichiwandudza upenyu hwavo pachavo. Mhuri dzavo dzaakutobudirira nenyaya yekusimudzira mabhizinesi avo.
Muzvare Violet Mute inyanzvi munyaya dzekuongorora mashandisirwo emari uye inhengo yeInstitute of Public Auditors. Muzvare Mutewa nekambani yavo inoita basa rekuongorora mashandisirwo anoita mari uye vanoti zvidzidzo zvavari kuwana pamwe nekusangana nemamwe madzimai anoita zvemabhizimisi zviri kuvabatsira zvikuru.
Vakava nokuti empower kuti zvo wakadaro even uri a professional unogona kuto create employment. Saka zvakava nokundisimbisa even ne the way yandichiita ndanichiita pamwe ndichitya pamwe ndisina shuwa nezvandanichiita nazvo asi ProWeb yakati batsira kuti simbisa kuti zvo aiwaka nezvaungori nechipo chauinacho ichocho ya a winner. Uya kwandaita ku ProWeb kwandibatsira kuti ndigone kusangana nemamwe ma entrepreneurs and also mu business rangu ndinoita zvokuregister ma companies. Ndinoita kuti kutizo ndibatsire ma SMEs kuregister ma companies avo zvokuva encourage kuti zvova register ma companies avo aformalizewe nokuti vazhinji vacho vanongoshanda nezvipo zvavainazvo vasiri registered and also ndiri kuva encourage kuti zvovagone kubhadhara ma taxes avo taxation also ndiri kutobatsirana neve ProWeb kupa futi information yokuti zvo even my employees ma SMEs andiri kusangana nawo vazhinji vacho vari creative vamwe vari very innovative but vanenge vafana kuti zvova register chi intellectual property yavo nokuti vazhinji havatori na ruzivo irworo.
Amai Mariet Mpala, avo vave nenguva vachiita zvekubatsira vanhu vakwegura pachena, ndemumwe wemadzimai ari kudzidziswa utungamiri mumabhizimisi pasi pechirongwa cheProWeb. Amai Mpala vanoti nekuda kwedzidziso yavari kuwana, vanotarisira kuti munguva pfupi inotevera, vachave mumwe wevatungamiri vakanaka vemunzvimbo yavanogara.
Ndandajaira concept charity work yokupa chete. Saka business hazvidi kungopa zvinoda kuti useparate manits ako personally ne a business zvisave zvinhu zvinosanganiswa izvo chimwe chanyanya kundifadza futi pa training yedu ichi ndechekuti izvo zvinobatsira futi kuve leader ma leadership qualities haizvozvo zvanyanya kundifadza nokuti neni ndine future I want to be a leader saka zvatondibatsira sereke.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinoti chirongwa chekudzidzisa madzimai ari mumabhizimisi kuti avandudze mabhizimisi avo chinogona kubatsira mukusimudzira upfumi hwenyika. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taurai Shava.